manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 26 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Vanhu vashoma vanobuda kunovhota munzvimbo dzakawanda kusanganisira mudhorobha reMasvingo asi vakawanda vachivhota kumwenezi East neChivi South musarudzo dzekutsiwa zvigaro zvanga zvisina vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vanosangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vari munyika iyi. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vari pachikoro chine mukurumbira cheKutama College vanoratidza kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichi pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka uye dzatanga munguva yange yakatarisirwa munzvimbo zhinji dzaitwa sarudzo idzi munyika. VaMangwana vati nzvimbo dzanonoka kutanga dzichanonokawo kuvhara asi vachitaura mushure mokuvhota pakuwadzana 2 primary school mukuwadzana East muHarare. Mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati ZEC haisi kufambisa sarudzo zvine mwero uye bato ravo harisi kufara nemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper pamwe neinki kuratidza kuti munhu avhota zviri kushandiswa. Vatiwo vamwe vavhoti vari kushaya mazita avo pamwe nekuti vanhu vange vachinzi vanyorwe pasi kunyange hazvo vanhu ava vakanyorwa mumagwaro eZEC vachiti ZEC haisi kuita zvinhu zvakajeka.
ZEC ine mhepo. Mhepo yainayo ndeyekuti haiite zvinhu zviri pachena. Ine chipakirwa nechioko muhomwe. The corruption of this country starts with the corruption of the electoral processes. So nyaya yeuori wesarudzo ndiyo atoda kugadzirisa tanzwa kuti kwana mutasa kwamadzishanga achiunganidza vanhu ndiye munovhotera pakati muti hatigoni kunyora vanhu kunzi itai zvimumumu vanhu remarai vanhu musaona vanhu musanzwa nenyaya yekuti vanhu vada kuita sarudzo. ZANU-PF does not believe in the liberation struggle and its ideals. ZANU-PF does not believe in the vote. It doesn't believe in the free will and the sovereign will to decide.
Vachitaura mushure mekuvhota paGwinyiro Primary School kumufakose munyori mukuru mubazi remDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora iyo iri kukukidza musarudzo seMDC Alliance. Amai Paulina Mpariwa vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka asi havana kufara kuti pane vemamwe mapato avasina kudoma vange vachimirira vanhu panzvimbo dzekuvhotera vachivaudza pekuvhotera.
Ndofunga izvozvo zvinokonzeresa kuti zviite political violence. Hazvibatsire kuchaita mhombe ikorere padhibha nekuti vanhu vakapiwa nguva yekuti vakambire vakapedza. Saka chikumbiro changu nechishuviri changu ndechekuti vanhu ngavachigara mudzimba kana vavhota vanogara mudzimba vomirira kupembera kana zvinhu zvadii zvapira.
Ushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara kuti ZEC iri kuita basa rayo nemazvo asi vakati havana kufara kuti mamwe mapato akaita seCCC ange ari kuvhundusira vashandi veZEC. Vati izvi zvaitwa navaDanford Ngadziore avo vari kumirira CCC musarudzo dzemakanzuru muward 16 muHarare.
dambudziko ratasangana naro pari zvino ndere kuHarare West kuward 16 uko kwatiri kunzwa kuti candidate yebato reCCC yeruvara rwamabanana iri kukanganisa voting process iri kuitwa ikoko budikidza nekuvhundutsira uye nekuchichidzira zvekare nekuita manhendo vanovhotesa vanotinga tuma presiding officers nechurungu izvaitika kuHarare West ward 16 Alfred Beito Primary School azvina kutifadza izvozvo ende tinovimba mapurisa achatora danho ravo kuti nyanya dzakaita sedzidzi nechida kushapisa sarudzo dzekufamba zvakanaka murunyararo zvibatwe sezviri pamutemo
vamugwadi vanoti izvi zvaitikawo kumutasa central kumanikaland asi vangadzore vanoti havangapete maoko vachibirirwa sarudzo
vanhu veze kana vachida kuti munhu angasvika ari agent or candidate achida information yekuti how many people voted so far how many turned away ndapi mareason then munhu oramba neinformation iyoyo I will not entertain those people I will confront within the laws zemutemo because hatoshandi inini ndiri panao pamaelection kuti ndivine election handiri pakupurekedza kundoridzwa no that's not my role
vari kumirira ZANU PF kuHighfield East vanobet chikumbo vaudza studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose uye vanotarisira kukunda vamangwana vati kunyange hazvo paita zvichemo zvizhinji zvacho zvange zviri zvidiki diki uye zvange zvichigadziriswa kunzvimbo dzekuvhotera
zvinhu zvachona dziri kusvika asi zvinji zvachona zvinopedzekwa kwavanenge vaenda ikoko kumapolling station ikoko nokuti imwe nemwe polling station ine voters roll ravanaro ravanoshandisa ikoko nemakei nokuti mavoters roll edu akavhara munguva yakasiyana vetozisoro chii kuti mapolling station edu mukomanga akavhura for inspection mazuva matatu adarika tichiti vanhu enda munotesa masenyu mutasa mapolling station enyu chau chau taitira kuti zuva ranhasi kana rasvika pasaita confusion dzakadaro
vanhu vange vari kuvhota murunyararo uye panzvimbo zhinji dzekuvhotera pange paine vanhu vashomanana kusvika panguva dza12 masikati vanhu zviru zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe 3331 vange vavhota mudunhu remufakose uye vanovhotesa vange vachitarisira kuti uwandu hwevavhoti huchakwira kumazuva rodoka sarudzo idzi dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva zvigaro makumi maviri nezvisere 28 zvisina vanhu muparamende zvenational assembly pamwe nezvigaro zana nemakumi maviri nechimwe chete zvisina vanhu mumakanzuru akasiyana-siyana munyika mapato gumi nematanhatu ari kupinda musarudzo idzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
zvichakadaro zesini iwe iri kuongorora mafambisirwo ari kuita sarudzo yakabatana neelection resource center inoti vaongorori vayo vesarudzo vari mune mamwe matunhu ari kuitirwa sarudzo vaona kuti mune dzimwe nzvimbo dzekuvhotera manga musina zvikwanisiro zvinoita kuti vanorarama neurema vavhote zvakanaka sangano iri rinotiwo raona uwandu hwakanyanya hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota pamangani business center 10A kuBinga North vaongorori vesarudzo ava vanonziwo vati masabhuku nemadzishe vaendawo nezvikwata zvevanhu kunovhota vachikomekedzwa kuti vati vanoda kubatsirwa kuvhotera nhengo yezano PF sangano iri rinotiwo ratambira nyunyuto pamusoro peink iri kushandiswa mukuratidza kuti munhu avhota iyo rinoti yakasiyana ruvara uye isiri yemhando yepamusoro izvo zvinogona kuita kuti munhu avhote kakawanda zvichakadaro vanhu vashoma vabuda kuzovhota nhasi munzvimbo dzekuvhotera idzo dzanga dzisina mitsetse yakakura mudhorobha remasvingo asi vakawanda vavhota kumwe nezi east nechivi south musarudzo dzekutsiva zvigaro zvanga zvisina vamiriri muparamende nemumakanzuru kana kuti mabai election Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi
mumawadhi mana emasvingo aitwa sarudzo nhasi anoti 3, 4, 5 ne7 kwange kusina mitsetse mikuru mangwanani kusvika masikati sezvo vanhu vange vachiuya vari vashoma vachivhota murunyararo mitsetse midoko yaonekwa pazvikoro zvemushakashe nerujeko kuward 7 asi yakurumidza kupera vanhu vakazotanga kuuya mumwe vanga vachiongorora sarudzo dzanhasi mumasvingo vati vakatyamadza kuona vanhu vashoma vachienda kunovhota sezvo vaitarisira kuti vanhu vazhinji vachabuda musarudzo idzi sezvavaita munguva dzekutsvaga rutsigiro mumwe wevanga vachiongorora sarudzo idzi akamirira sangano recitizens action in southern africa kana kuti siasa vaprosper tiringindi vati sarudzo dzaitwa murunyararo
asi dambudziko rataona ndirokuti vamacitizens haasi kunyatsonzwisisa especially akazoregister after proclamation yakaitwa mumaby elections saka vamwari kudzokera kudzimba vavachitsitsumwa asi tinopanda kungokurudzirwa kuti aiwa in 2023 vanofanira kuti vadzoke vanodi wazovota mazita wanenga wa mochi mfota soro. Saka ndo chingwe challenge atango titasukuona.
Mukuru anoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mumasvingo. Vazekspodurai vati sarudzo dzofamba zvakanaka uye vanhu vazoita vashoma mukufamba kwezuva.
Kufamba zvakanaka vanhu vari kuuya asiko zvino maline amadichi vazhinji vauya makusenda hakulati vari kuita nerunyararo zvinofadza chaizvo.
Kunyange vanhu vashoma vange vachienda kunovhota vange vachikupidzana vataura neStudio 7 vati vanotarisa kukunda musarudzo idzi. Mumiriri webato reCivil Coalition for Change kana kuti CCC muward 3 mumasvingo vadokika muzonda vati vanotarisira kurakasha vanhu vari kukwidzana navo.
Vanhu vari kusimuka vachiuya vachivhota ende ndiri kuexpecta kuti mangwana ndinoenda atomwe muofisi ende ndiri kuzopinda. So far pamapolling stations ndandatenderera nhamba yacho yese yapa vanhu 420 vandaona wauya kuzonovhota. Saka ipapo pa 420 handiri pa 300 handiziva hangu vangu asi ndiri pa 300.
Kuo ari kumirira bato rezanupf musarudzo idzi muwadhi imwe cheteyo vataurai mudzviti vatiwo ndivo vanenge vakanzera mangwana panoziisa zvinenge zvabuda musarudzo idzi. Nengo yeCCC kumweneze East vatendekai mhandisidza vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo dzevamiriri veparamende sezvo vanhu vazhinji vabuda kuzovhuta murunyararo kunzvimbo yavo kunyange pakambobuda mashoko ekuti masabhuku munzvimbo mavo vaoende nevanhu vavo kundovhotera bato rezanupf. Kunze kwesarudzo dzemakanzura mudunhu remasvingo kwange kune sarudzo dzevamiriri veparamende kumweneze East uko kwakasara kwakashama pakashaya vaiva mumiriri vajusb oma vezanupf pamwe nechivi South uko kwakadzingwa vakila zivhu nebato ravo rezanupf. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godwin Timba.
Mashoko atatambirawo kubva kudunhu rembizo mukwekwe anoratidzawo kuti sarudzo dzafamba zvakanaka murunyararo kunyange hazvo vanhu vabuda kunovhota vachinzi vanga vari vashoma zvakanyanya. Sarudzo dzemabyelection dzagara kazhinji adzione vanhu vakawanda vachienda kunovhota sezvinoitwa musarudzo dzenyika yose. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vasangana nhasi nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vakapotera muPoland. VaBiden vaperekedzwa kunhandare yePGE naRodoy Stadium iri muWarsaw guta guru rePoland nameya weWarsaw vaRafael Trzaskowski. Avo vapira vaBiden nezvorubatsiro ruri kupiwa neguta ravo kuvapoteri ava. VaBiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yePoland vaAndrzej Duda vakazeya kupinda kweRussia muUkraine zvechisimba apo Russia yave kuratidza seyave kusiya kurwisa guta guru reUkraine reKiev yave kunanga kumabvazuva kwenyika iyi. Poland iyo inove nhengo yeNATO yakatora vapoteri vanodarika mamiriyoni maviri vakabva kuUkraine. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vachigara pachikoro chine mukurumbira mudunhu reMashonaland West cheKutama College vakaenda kunoratidzira kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichine musi wechina pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vabereki vaisvika 30 vakasvika pachikoro ichi vakagumbuka zvikuru mushure mekunge vaziva kuti vana vavo vari kushungurudzwa kana kuitwa bullying nevamwe vana vaifanirwa kunge vachiona kuti havasi kuita musikanzwa here kana kuti maprefects. Vana ava vanonzi vaigariswa kwenguva yakareba vakasimudza maoko kuumburuka pasi vasina kupfeka kana kufamba vachigwesha vachitenderera midhuri yavanogara senzira yekuvaranga kana vachinge vaita ruzha mumipanda yavanorara. Zvinonzi vana ava vaitorerwawo zvekudya nemari dzavainge vapiwa nevabereki vavo. Kushungurudzwa uku kunonzi kuri kuitwa nguva dzemanheru chete. Vamwe vabereki vari kukurudzira vakuru vepachikoro ichi kuti vaone kuti vana ava vatariswa navana chiremba sezvo vava kufungidzira kuti vanogona kunge vari kuitwa zvepabonde kana kuti sodomi. Mumwe mubereki watisingakwanise kudoma nezita sezvo tichityira kuzivikanwa kwemwana wake anoti mwana wake akamuudza kuti ari kushungurudzwa zvakaipisisa nguva dzemanheru.
Mwana akati akachema akaita red face achiti musavadaro musavadaro kana muzi zvinozosara zvichiitika. From there kana vanhu vanotona kuti pane zvirikuitika vanhu tomutura pasina madafamba nachira nokubadara mara meno ino workshop yavanoda kuita pa holiday. Ndovandataura nemwana, mwana mbatoti tinorohwa tinozodai tinodai.
Mumwe mubereki anoda kuzivikanwa nezita rekuti amaitanya anochinyaya iyi hombe zvekuti panogona kunge vana vachiitiswa zvepabonde zvekuti ave kutobvisa mwana wake pachikoro ichi.
Sara chokwadika vana vakanyatsana murano yatova kansela muchanyatsunzwa zvimwe zvirimo tinopfuura kurohwa.
Mumwe mubereki anotiwo mwana wake akati akatorerwa mari yainge amusira paakanomuona svondo rapera. Mubereki uyu anoti kushungurudzwa kwevana kuri kuitwawo nevashandi pamwe nevadzidzisi.
Vashandi vacho nemaprefect probably futi nemateacher acho they are all into it. Saka vabereki ini ndiri mbuya ndazwa kurwadziwa.
Mumwe mudzidzisi ari mukomiti inoona nezvekurangwa kwevana kana kuti disciplinary committee amai Runyararo Meki vanoti vari kuita tsvakiridzo ine hudzamu hwekushungurudzwa kwaiitwa vana. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga mukugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevana pachikoro ichi. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga kugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevamwe vana pachikoro chavo. Mumwe mudzidzisi asi vachiona nezvekupodzwa kwemaronda ekushungurudzwa mupfungwa kana kuti guidance and counseling vachinache tigere vanoti vana vari kushungurudza vamwe vanotodawo kugadziriswa pfungwa dzavo. Mukuru wechikoro vaFrancis Mukoyi avo vainge vasipo pakasvika vabereki vachinzi vainge vafamba nebasa varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo. Asi mutevedzeri wemukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland West vaJason Jete vanoti nyaya iyi haisati yasvika kumahofisi kwavo. Mutauri werimwe boka rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera vanoti nyaya yekushungurudzwa kwevana vechikoro nevamwe vana iri kunyanya kukonzerwa nekuti vadzidzisi havachisina hanya nevana.
Vadzidzisiwo vane kunyanya kutarisa nezvekuti vana ava vane marights akawandisa. Saka inini kana ndikapinda mulesoni ndikaticha ndongoita zvandakauya pano kuzoita ndobuda.
Nguva yekare vana vainge vachitanga zvidzidzo zvavo pazvikoro zvinodzidzwa vana vachigarapo vairohwa nevamwe vana musi wavaitanga kudzidza zvaizivikanwa nezita rekuti manyunyu kunyange zvaisabvumirwa. Chikoro chekutama chinozivikanwa zvakanyanya nekudzidza kwevanhu vane mukurumbira munyika vanosanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe, vaiita zvematongerwo enyika vaJames Tikerema, vaimbo vegurukota rezvemari vaBernard Chidzero, munyora nemukurumbira vaAlexander Kanengoni nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatikuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 5436. Vamwe zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 245,645. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hama dzevadzidzi vekuNigeria vakavharirwa nehondo muguta riri kumahombekombe egungwa reBlack Sea reKherson muUkraine dziri kukurudzira hurumende kuti iite zvizhinji mukuona kuti vana ava vadzoswa kumusha vakachengetedzeka. mukati memasvondo matatu adarika vana ava vanofungidzirwa kuti vanosvika makumi masere kana kuti 80 vari mukeson vanga vachiedza kuenda kunyika dzakapoteredza asi havasi vese vakaita rombo rakanaka iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Musanganya uye westudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndimo kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence WALP Muzvare Stabile Dewa tichange tichitarisa mamiriro ehuwandu hwemadzimai musarudzo dzemabi-elections dzanga dziriko muzuva ranhasi tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Dewa mungatitsananguriro kuti munoona sei panyaya yehuwandu hwemadzimai vanga vari kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections
chiri kutinetsa ndechekuti madzimai akasarudzwa kuti anyanyopinda mumapositions aya vashomanini chaizvo ndichapa mufananidzo wemapositions eavo vari kukwikwidza kuita maMPs pane 28 maconstituencies aripo pane macandidates 118 akataura kuti ari kuda kurana akapasa pamanomination process akaitika but mukatarisa pa 118 candidates ipapo 16 chete madzimai and mukazotarisa further pa 16 madzimai acho vazhinji vacho vakaiswa kumaconstituencies ekuti machances avo ekutohwina mashoma zvikuru and zvino zvinotishungurudza zvikuru isusu seWALP organization
ungatinde zvipi zvimhinga mupini zviri kusangana nemadzimai anenge ari kuda kuwanikwa vachipinda musarudzo idzi
kusanganisira nyedze violence dzanga dzichiitika mazuva apera izvo dzanichitobatwa nemadzimai mamwe angaenda kurally mamwe anga achida kukontesta mamwe anga achida kupindawo achiharaswa nevamwe vacho vanga vachikampenerawo mamwe madzimai vachirohwa vachizvuzvurudzwa so izvi pazvakaipira zvinokanganisa madzimai aya anenge achida kurana nekuzokanganisa mamwe madzimai futi anenge achida kupinda mumaleadership positions nokuti hapana munhu anoda kupinda muzvinhu zvaanorohwa zvaanokwadzwa kana kurepwa kana kutosungwa chaizvo
zvimwe zvimhinga mupini zvinosangana nemadzimai anenge achida kupinda musarudzo ndezvipi
tikatarisa chimwe chinhu chiri kukwadza makandidhetes echidzimai inyaya yemari chai chai yekutorana campaign muzimbabwe nenyaya dzinoitwa nevanhu vanenge vachikontesta nyaya dzevote buying unoona kuti madzimai haatokwanisi kana kutongoitawo mabasic chai chai kutongogadzirisa maposta maflyers nekutongotengerawo chikafu chemaagents nemacampaigning team izvo zvatinoona zvikuramba zvichidzoserera vakadzi kumashure nevamwe vanenge vachida kupinda maleadership positions so takatarisana na 2023 tichingoramba tichingokurudzira mapolitical parties kuti akwanise kutungamidza madzimai pamberi achicreate environment inoita kuti madzimai apinde murunyararo pasina zvekuti vanhu vanoita vote buying pasina mhirizhonga
takatarisa kubatwa kunoitwa nyaya dzemadzimai vanenge vari musarudzo nevatori venhau mungati chii panyaya iyoyi
taura tichitaura takatarisa nemedia kuti tanichikumbira kuti pavari kunokavhawo maelections vanikwe vachikavhawo macandidates echidzimai vachitaura zvinhu zvakanaka zviri positive not kungovakavha zvinhu zvinenge zviri zvakashata kana kuti panenge vachifunga kuti vaita mascandals sezvo zviri zvinoramba zvichidzikisira madzimai kuti apinde maleadership positions and isusu seWALPE tinenge tiri on the ground tamobhiliza madzimai mamembers edu akawanda kuti anoita observers mumaconstituencies ari kurana madzimai achitarisa kuti election iri kuitwa mune runyararo here uye iri kuitwa zvakanaka so tinongoramba tichingokurudzira mazimbabweans kuti ngativhoterei madzimai
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Muzvare Stabile Dewa vesangano reWALP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives Tichende ramberi na urukuru edu, nivaiwe murguriwe undiru siningu kova Bernard Manyaza, kana kutiva paka chipoera. Nasi tichitari sanyaye kupomerwa kune kwa wakaru wa undiru siningu ko, mosha ye kushunguru zavano, shikuru mungu wa esaru zom. Tatanga ni kufunza wa Manyaza kuti, vano tikudii na zom.
Majeni minimo vikirins, zera rangu, lakaenda kuma 70. Makurawo yezino ndikumasiki kidaizo ndakuswa kuma 70 kuchimwana muniyo yayo yachinzi wena huya kuno upete t-shirt uende uno kambinera ava kumana wana MP vapana kwa tiga ava aha atisi isu tirikuzenzwa kwa majeni niwo vetere kune vakatorwa vaya vakatekerwa tekerwa ndo vakanopuwa zvima kadhi yo vaya ndo vachinzwa kunzi kutembwe kwainzi kumorogoro kwainzi kumulungusi kwa inzi, lakange watiko mwanzwa mani mazuri za haya chao wa halima narratives izo zondo oso wabata waka itarika ringi ringa ringi wakono kipana pa wapana wezera angazi weze wondo woki tepe nyura nema doa niyo wa mungo na orgecha uchinye isu atakake china chisungo nepo huyesu patiari wa wondo kaiti mungu aarowi ase zondi kono kivali zi ya kute izvaso kutamba noto chaiko chaiko.
Munozo siyana papi na iwa muri kutaura wa Manyaza.
Isusu handiyo iso siyedu ya kuti wanu wanu roa. Wanu wanu bayi wanama kumo. Wanu achizi ita kwezutu. Isu fit move expression. Isusu majeni niwo vede. Iso ndo ratisi kuda. Nosa kama chone nezu haya wati wati mkakande mi. Kune organization nyozi United World Veterans. Nwa sipura nezandla. Kuti na hele tuwe. Leka shedu yotiwa ele iyo ii yuku sere nzeswa kuzima uo vetele lipatashika wanule violence hawa insuza atiki wanule violence asiwa wari kutora mfangama kumwezi dozi yuku ziyo sere nzeswa kuzima uo vetele uo liyo waka kuhia kuma assembly point kino zisiva chisha kifungula chakuto pekise wa ime chetele kuno zikiso wanu wakamiga kuchikara violence mwanu insa atiki kuchikara violence tiuja ushikara ukama wedu watengo wana wenekofi edu ni ushamari wedu pateka teka edu ni vangwe wedu anjuza takaru kijaisu
asi chishiru kita uti mimurambe muri kusure kana kuseri kwa hiwa wawa muri kutawara waru kushandis kwa hawa
zanika ni kutawara ndizisi ya tonga wote watu biliweru sunguku azina kupera 1980 na manji chinuru biliweru sunguku ande imberi nukuri ya sunguku chisike chaiko kaya patia ida paya nukuti mafounding values ashe iwa ili wani mini wani koti ndo atiri kushia iwa sakai zoe siyamuti tika kundwa kundi naimi ndo za makari vila ereisi kuri ya kutinyi kwe kwe itapo vatia ine uta mua kafa na naipapa kuda kuto inzaniza kuda kuto kundwa nipakange paine ka ekonomi kasi iti paya kuti vanhu vanoshaya iya ndataro mfana zvepichiro hausi kubata isusu tega vari kwesunguku iri kubata nyika yose zvinochinditaurai kuti kunenge asina form of income anorarama sei ndosaka muchiona umbavha hwakuwanda ndosaka muchiona humondi hwakuwanda ngatidzokerei kuma founding values iwo aya tese tese tigwatevedzera iwayo maerano nezviri mukumbiriro rwemutemo chinonyaya kumbochitisa ipapo chiko kungoteerera iyo iya one man one vote mopa rukudzo kune zvadiwa navanhu izvozvo chakanyaya kuoma ipapo ipapo hakuchiri.
Munoti kudii nevanombonyikidzawo mapato anopikisa munyika?
Mabvudzi acho angu kambudzo kakanaka seri munomboziva here kuti zvedemokrasies zvikandipei mufananidzo wamao aiti let 100 schools of thought condemned and 1,000 flowers blossom. Kureva kuti ma idea hakuna anonzi ndoo nyanzvi ya ma ideas. Regai zvikurirane pamwe chete ipapo patindo ndoko wakaita chisu tichiita advantage yokuwana zvakawanda dzidziso iyo ndiyo yataiwana iyi yekuti kana muchida kuti muvake nyika yenyu regai maviews akawanda ende akange patimbo.
Tinotenda vaManyaza. Manga makateerera kune murwe hondeweru sininguko va Bernard Manyaza vaizikanwa nairo kuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. ngatisangane zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngali tshona njani mahlabezulu olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 womgqibelo omhla siku 26 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwama-by elections luqhutshwe ngokuthula lamhlanje kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho ezek yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kayidilizwe.
This is a by-election. We're testing the capacity of ZEC, the sincerity of ZEC. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Iinkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcwele weMlambapeli ohlukanisa eleBotswana leZimbabwe. Umongameli Joe Biden welemelika namhla ubesePoland ekhulumisana leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi leRussia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lwama-by elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe lamhlanje, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho ezek yahlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kumele idilizwe. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eqeda vota esigabeni seGwatsana utshele intatheli zindaba ukuthi bakhathazekile kakhulu ngendlela equtshwe ngayo lolu khetho, okokuthi bazazama ngendlela zonke ezibalisa ukubika kumanyano we-SADC ukuthi kulungisiswe udaba lwe-ZEC. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
So we are excited, but we are also disappointed because if you look at the way the Indelible ink is not that indelible, and we have received reports from across the whole country where we hear that ZEC has not done a perfect job. In fact, ZEC has failed to pass the different tests that were put: the integrity test, the independence test, the professionalism test, the accountability test. We have asked them numerous questions. They have not been able to account for them around the voter fraud, around the issue of polling officers, around the issue of polling material, the printing of ballot papers, who printed, what threshold was the law respected. So we are going to take this issue seriously. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose, and ZEC is not professional, neither is it independent. This is a matter that we have to escalate within our own national jurisdiction, but beyond, in the context of SADC and the AU.
Lo umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa. Kobulawayo izulu livuke lisina ukubangele ukuthi abantu bengasukumeli phezulu ukuyavota. kodwa ngokuya kwesikhathi lanqabe kunjalo intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi bebebaninganyana abayevota.
Indwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote. Umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kuluhlu lwabavoti kumbe hatshi engakangeni endlini yokuvotela. Nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota kade aphiwe iphepha lokuvota. Ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe. Ibandla leCitizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti. Isakhamuzi sakobulawayo eChabalala kuward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngoku thula.
Ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwana. Khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukucwila ngoba sikhangelwa endaweni ezithiniyo ngabantu abathiniyo. Lokho besihlola lezithupha zethu ukuthi sifo yini kusukela phandle kuzeyefika lapho zagcina khona sesingena-ke ebhokisini sovota. Angisuthisekile ngoba uyazivotela ntando kakho kubuzayo kakho unyonkolozayo kakho ukukhangela ngelinye ilihlo uba nguwe nje.
Isakhamuzi seNkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lonyaka akuvotelwa.
Ezeki kutasakwazi ukhetho ukubalwa kwakhona sisuka singanasiqondi kahle ukubalwa kwakhona singaziwa kathesi nokuzaba kuhle. Ibizo lamthwalikho ngalesivotela khona engani akula ma-post so somele ndidinge around angazikhulumeza kuthola tovota kuwa 24.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lalonyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki.
Sengivotile mama engikubone okuhle lamhla hayi yonke into ilula akula akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena apha novote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le 5 minutes ekuvoteni ku-polling station. This time kungcono kakhulu because yonke into kukhiye vele akula msindo akulani abantu bayazikhulumela ugogo bangena baphuma bangena bavota.
Umkhokheli wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo uFreedom Rachel oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba seNkulumane.
Amanamba atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejista ezindaweni zonasiyasiqiniseka ukuthi abantu bazibonala abahlala kulazona lezi zindlu yini kumbe hashi lokho sokusomele amapholisa kubantu bezeki be-investigate into enjalo especially ngale eNkulumane eTerminus kule bantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabethathwa from Onkosi mine nemkhosi bezomota ngapha asibahlali eNkulumane.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile.
Kube lokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamacembu aphikisayo labasekela amacembu aphikisayo. Siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amacembu aphikisayo bayaxotshwa kuma-polling station. Ngakho-ke amacembu aphikisayo kasoze abe labantu abaza kwelusa ukukhululeka kokhetho lokuthi luhambe kahle. I-ZANU PF ithole ukusekelwa njalo ngayimsakazo ikahulumente okuyinto embi kakhulu. Ngakho-ke ngenxa yalokho ukhetho lusoze lube ngolukhululekileyo noma ikanjani.
Iningi labaxoxele Studio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okokuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikile icane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili. Ukhetho lwanamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingama-20 lasithoba mnemi ezibili 28 lezama kansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudabalunye inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu umlondolozi Ndlovu oseHarare.
Embikweni okhishwe ngabe-Election Resource Center ERC, indawo eziningi zilabantu abalutshwane abenelise ukuvota kulalabo ababhalise endaweni lezi. Njengomzekeliso, i-ERC ithi phakathi kwabantu ababhalise ukuvota eMutasa South kwenye polling station abangu 735, abantu abavotileyo bangu 157 kuThemkova eGweru, kwenye indawo elabantu abangu 208 ababhalise ukuvota kuvote abantu abangu 88 kuphela. Ingcweti kwezombusazwe zithi lokhu kungabe kubangelwa indlela amabandla ezombusazwe busazwe akhankasa ngayo beqakathekisa abakhokheli babo ukwedlula amalunga ephalamende. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Pride Mkono weHarare othi kusobala ukuba uZulu wazi abakhokheli ukwedlula abameli bezigaba.
Into ebesiyikhangelele ngoba i-by-election vele lona alikhiphi abantu abaningi ukuthi bevota ngoba kuyabe kungela ama-president. Lokhu ngenxa yokuthi ama-political parties akhona eZimbabwe alabakhokheli abalamandla kakhulu. Ngakho ungakhangela uTshamisa, ukhangela uMnangagwa, bayabe bebiza abantu ukuthi bebezovota ngoba labo bayabe labantu babo.
Umnumzana Ngqobizitha Khumalo ebandla le-PDP uthi inhlolisiso abayenzileyo elizweni jikelele itshengisa ukuba abantu kabaphumanga ubuningi.
There was a kind of political disturbance here. Kube le noise ebekhona la. Sokusethuselwa abantu sibisingwa. Kukhona abantu ebezana. Amapolisa akhanya ayebesaba funga ngokuthetha isikhathi ukuthi ephunyise ubaba obesethusa abantu. Kuqale kukhampeyina phakathi. Abantu bamkhomba bathi umuntu lo ufuze uyakhampeyina. Bamphunyisa phandle. Kukhona ngithe ngiphuma phandle mina. Wahle waqala ukuthethisana lami le mbodlela ezimbili ezotshwala. Yesu ufuna ngiyakhampeyina. Kuphendulani khona bethi angikhampeyini mina ngiyakhuluma kuStudio 7. Waqalisa ke ukufuna ukulwa lami. Wathreaten ukuthi emchaye sibizini ezimbodlela kufuna ukuphuma amapolisa. Yena ukhuluma ukuthi abantu abe MDC abe opposing bafuze bechaye bazatshiselwa izindlu.
Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuba amabizo abantu abe ebhalwe phandle kwendawo zokuvota abe ebhalwe ngamabala amancane okwenza abanye abantu bachiyane lakho bengaboni amabizo abo. Abanye abantu bathi baswele amabizo abo endaweni lapho ababhalisa khona ukuvota. Amabandla aphikisayo athi lokhu kuyindlela yokuqibelezela ukhetho. Kodwa izethi ithi akusiqiniso lokho ngoba iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo abantu kumele babekezele badinge amabizo abo kuma-polling station wonke aseduzane labo. Isikhulumeli sezethi umnumzana Jasper Mangwana uchasisa ngalokhu.
Mthenda sari dziri kufamba zvakanaka tingati tiri kuona ma-polling station edu vanhu vavhura ma-polling station zvakanaka makuseni. Ende makuvota kuri kuitika mapolice station dada anonoka kuvhura kana vanonoka kuvhura ne 20 minutes vachanonoka kuvhura ne 20 minutes zvakare tiri kukurudzira vechinji kuti aiwa pakanya mutemo wekuvhota kana muchiti kana munhu akavhota akamaka ballot paper oritora picha orisa pa social media kuchikora mutemo kukwenu tori mhosva nemutemo wenyika inosati
ukhetho lwethu luhambe kuhle amapolling station avhurwe kuseni. Omene ibandla lezanu PF kugatsha lwabatsha olwe youth league umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lizanqoba wengezelela isithi labo abathi ukhetho aluhlelekanga ngabavika ngomunwe ngoba bengalungiselelanga lolu khetho.
Ikhangelela ukuthi hayi sizanqoba kuma-by-elections lawa asandisanga vele ukunqotshwa nxa kuthe kwaba le-by-election. So thina ethu injongo ngiyokumekashure ukuthi siyawina kulezo ndawo sibahluthunele sengezelele ku-2/3 majority esivele silayo ephalamenti.
IZEC ikhangele ukukhipha impumela yokhetho lwama-by-elections kusasa emini. Isithi labo abafuna ukubona ukuthi kuvotwe njani endaweni zabo banakho ukukhangela impumela ezaphanyekwa ngaphandle kwama-polling station. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden wele Melika namhla bekwele Poland lapho wakhulumisane leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi lebutho lakwele Russia. uBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe ngodaba lweziphephelo zakwele Ukraine ngokuya kwesikhathi. Izigidi zabantu ezifika phose ezine 3.7 million sebaphephelela kwamanye amazwe bebalekela impilo. Umongameli Biden wazise ngeviki edluleyo ukuthi elemelika lizamukela iziphephelo zakwele Ukraine eziyinkulungwane ezilikhulu 100,000. Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcele weZimbabwe leBotswana oyemlambapeli. Izakhamizi zemlambapeli zihlangane leziphathamandla zikahulumende ezithiyeneyo kuviki edluleyo ezibalisa umphathintambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kazembe Kazembe lomkhulu wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuze kubunjwe amaqhinga okwenqabela ukuntshontshwa kwezifuyo lokhu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezikhulume kulombuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo athi ungabanjwa amasela aphinde abonakale esephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapheli umnumzana Bheki Spencer Manunu uthi kuyadinga ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukuntshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo, imbuzi kanye labo babhemi.
Amapholisa akhona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane nabantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga bajinjwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma mihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkomo sebeqhuba futhi.
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo wekhansili yeGwanda Rural District Council, umnumzana Joram Ndlovu, uthi ubugebengu buyaqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhemu. Abantu laba ngeke uzwe lohedo wokuthwa. Abantu bayaganyulwa kufuna izimali, kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eMath South, eGwanda South. So asisakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uThuzulu kaselathemba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumeni, sebezikhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamlamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo wayengunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emeli abalimi, yena ukhale ngabathuthisi emthethwandaba.
Kuma-prosecutors aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona babayimele indaba. Amasela ayazibuza thina njengabantu begwanda ama-farmers sithi sokuse ayithithe njengenetha.
Uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuze ngohlelo lwe-devolution hathi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo imtshiso record zakhona ziseHarare kanti i-veterinary yakithi ngiyazi ibaningi ledata yonke yabantu kulendawo ukuthi inqama phela ukuthi inkomo kithi bakwazi bathini bona futhi ngakabani kanqule ngajoji ngakani babonakala kwanikaaninkoa ukati wamarekod seHarare kasilawuthingala anikasikhathi umsebenzi okukhululisa.
Umnumzana Kazembe Kazembe uthi abazothatha lokhu abakutholileyo bayekwethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanawugwe edinga amasela enkomo. ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso i-bail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithathe umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje singidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Othilia Sibanda ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngezikhathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula eziphathelane lokhetho lwama-by-elections.
Engingathi kwenzakele abantu information ibingafiki ngendlela ekakhulu kuzakhamizi kungenxa yokuthi abantu bebengakwazi vele ukuthi kuyini okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Abantu bebengakwazi ukuthi kulabantu abasuswayo ephalamenti labantu abasuswayo ezigabeni. Okunye kudalwa nje ukuthi abantu sebekhathele esingakuthi ignorance. Kodwa hayi amalungiselelo ona besiwabona bekulokuphithizela kuma constraints la kuma ward wona lawo okulokhetho khona. Kodwa okunye kade sikunanzelela phakathi komuzi ama posters abanye ebubona amanye esekhitshiwe. Njalo sikunanzelele kusukusela izolo sibone ibandla lezanu PF liqala ukubiza abantu abangomama libanika impupho engiubone kusenzakala kuma ward wonke awenkulumane kunye la ward 21 eThabalala lapho abantu ade beqala khona ukuphiwa impupho kusukusela izolo lanamhlanje esikubona ukuthi lokhuyana bese kuyindlela yokuthenga amavoti.
Njengenhlanganiso kuyini elakwenzayo ukuthi likhuthaze ikakhulu abesifazane labatsha ukuthi besukumele phezulu bayevota? Njalo ingxaki ezazikhona lazama njani ukuthi zilungisise?
Khona njengenhlanganiso sizamile ukugqugquzela ikakhulu ontanga sincedisane labo sibakhuthaza sibancedisa lapho kufanele khona ukuthi behambe bebhalisa ukuvota iloba nje bekungalula ngoba iveki ilikhona phakathi kwedolobho lakobulawayo okusho ukuthi abantu abasuka ngapha emalokitshini kuba nzima kibo ukuthi beyefika. Kodwa besilokukhulumisana layo lokuyibhalela izincwadi ukuthi izame ukulehlisa indaba yokurejista ukuvota ibuye emalokitshini wonke ukuze bonke abantu befinyelele. Singathi ngezinye zezinto ezikade zisiba nzima kakhulu kodwa inhlanganiso izamile kakhulu ukugqugquzela abantu kunye labomama ukuthi bephatheke ehlelweni lokuthi berejista ukuvota ukuze benelise labo ukuzikhulumela ekhethweni.
Singathi lokhe kukhona kwesabela lokhuyana okokuthi izigaba zingancitshisa ngendaba zokuthi abantu abasukumeli phezulu kuyavota okwe-delimitation. Imizamo yonke yenziwa yini njalo liyasuthiseka ngabantu ababhalisela ukuvota?
Ye, ukwesabela kokuncitshiswa kwezigaba kulokhe kukhona ngoba kuyikhonoko esikubalisayo ukuthi ukubhalisa kwangkhona ukuvota kusuka kube nzima ngoba lapha ukubhaliswa khona kusiba khatshana. Njalo lohlelo lolunxalo buyile ezigabeni lusuka luthathe insuku ezilutshwana okwenza kungafinyeleli kuye wonke umuntu. So sisakwesabela. Okunye ukuthi abantu nje phose bonke abakobulawayo abahlali abaselathemba kuzeke abayithembi abalathemba kiyo ukuthi ingayenza okufaneleyo yini kulolu khetho. Kodwa sikhangelele ukuthi njengoba abantu bephathekile ngobuningi bangikhona sesingabe sesisukile engozini yokuthi siyehliselwe ama-constraints yethu njengobulawayo. Sile themba abantu baphumile ngobuningi babo besiyarejista ukuvota ikakhulu mama labantu
leyo bekuyingxoxo lonkosazana othiliya sanda umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane ngokuhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Namhlanje sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo. Sihlaziya inhlanganiso ye-Operation Dudula.
Sakazi ninjani nabalaleli? I-Operation Dudula ne-Dudula Movement ungathi kuzinhlangano ezimbili ezihlukeneyo. I-Operation Dudula ungathi igcile eSoweto kube sekuthi Dudula Movement ingase Alexandra. Iqiniso lilonke asikuboni, angikuboni mina njengento ezodlula le ngoba ababhebhezeli bayo kukhona abakuzuzayo kukho lokho abakwenzayo ngoba kuzo lezi zinto zabo uma besiya kulaba bantu baphinda bathathe izimpahla zabantu abakwenzi nje kungabi khona ukuganga phakathi. So uyabona ukuthi ngoba bayazuza abazukubuyeka ke lokhu masinyane kuzoba khona eside isikhathi. Njalo futhi ungananzelela lento ukuthi lana eSouth Africa kudala yaba khona ingakhuzwa. So ngaleso sizathu ukuthengisela ukuthi abantu laba asebeze baziforma lezi nhlangano babona ungathi ke ukusho ukuthi vele kwezombusazo bayathola ukusupport ngoba uma ngabe kuyukuthi lento ibingekho ukuthi kube khona abayisupportayo ikakhulukazi kwezombusazo kumaqembu ezepolitiki ngiyacabanga ukuthi ngabe ayikafiki lapho esikhona manje njengokuthi nje sekuze kwakhiwa izinhlangano okuthengisela ukuthi yingoba bebona nabo ukuthi kunabathile ababaxhasayo ezigabeni zamapolitiki ezamaqembu epolitiki ngoba sithi sikubona kwenzeka lokhu uthole ukuthi emva kwakho nje uma kuqeda kudlula uzabona ke nemigration nayo seyisondela ingena isiqala ukubopha abantu.
Wona amabandla ezombusazwe siyabona lapha ukuthi iDA ingani iyafuna ukuthi abantu bokuza bahlale. OANC bona ke
yebo silizwile iqembu loDA lisiza nesiphakamiso esingabukeka sisihle kubantu bokuhamba lapho abayebatshela khona ukuthi yini bengenzinikezwa ushwele lapho okuzokwenza ukuthi balungise amaphepha abo ngendlela ezilula kungabhekwanga imicathango lena okumele vele uyilandele nxa ngabe kuwukuthi umuntu efuna ukucela ukuhlala elizweni. Iqembu elihlela sizwakala liphakama liphikisana kakhulu nalokho okufakanisa iDA iHini SA yakamashaba. Sibonile vele ithema ifonywa leli qembu lahle lafonyelwa phezulu kwemfomo ethi yona abafuni abantu bangaphandle kulelizwe. Yiyo kakhulu engathi ngokwesilungu policy standing yabo laba bantu be-SNSA. Kodwa ke okumangalisa kakhulu ukuthi iqembu eliyilona elibusayo silibona lithule, kodwa ukuthula kwalo kuchaza okuningi. Okokuqala, iqembu elibusayo siyakwazi ukuthi yilo elinikeze abantu bokuhlala imvumo yokungena, imvumo yokuhlala la kulelizwe. Kodwa manje ngoba le nto sekungathi ipolitiki sebeyibhekisa kuyo njengokuthi yilo iqembu elitshotshozele ukuthi laba bantu bangaphandle bagcwale ngendlela abagcwala ngayo, esize sabona laphayana ku-local government ungathi-ke sebeyiphanisha i-ANC ngalokho abathi kwenza kwakhe. Ngiyacabanga ukuthi lapho elikhona lisadidekile, alazi ukuthi kufanele lenze njani.
Lo-ke bekungumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwama-by-elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi i-Commission yezokhetho e-ZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho, ngokunjalo kayidilizwe ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje.